This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kwa tereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chivabvu 11, 2016.
Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vokwidza nyaya yavo kudare repamusoro-soro zvitevera kuraswa kwaitwa nyaya yavo yavainge vakwidza kudare repamusoro.
Muchuchisi mukuru wenyika vaJohannes Tomana votarisirwa kutongwa nedare zvitevera kuraswa kwechikumbiro chavo.
Urumende yokurudzirwa kutaurirana nevanhu vakaendesa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo kuitira kuti mari idzi dzidzoswe munyika.
Indiwe mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro reHigh Court nhasi rarasa chikumbiro chakasvitswa kudare iri nameya weHarare vaBernard Manyenyeni avo vakambomiswa basa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasikuwere. Vamanyenyeni vanga vachida kuti vadzoserwe pabasa nechimbi-chimbi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro amai Mary Zimbadhuve varasa chikumbiro chavamanyenyeni chekuti vadzoserwe pabasa nechimbi-chimbi zvitevera kumbomiswa kwavakaitwa basa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasikuwere mwedzi wapera, vachipomerwa mhosva yekusafambisa basa zvakanaka pamwe nekusateerera vaKasikuwere. Gweta ravamanyenyeni vaZimbabwe chimbwa, avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vaudza Studio 7 kuti mutongi dare hana kuvapa zvikonzero zvekurasa kwaita nyaya yavamanyenyeni.
Taziviswa nedare isu kuti nyaya yavamanyenyeni yaraswa, asi hatina kuzopuwa hedu zvikonzero nokuti vangoverenga pacho pakakosha pekuti oda yataida yekuti vadzoserwa kubasa yaraswa nedare.
VaKasikuwere vaudza Studio 7 parunhare kuti vafara zvikuru nemutongo wapiwa nedare, asi vachimbwa vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro-soro reSupreme Court vachiti vamanyenyeni havasi kufara nemutongo waturwa nedare.
Tataura isusu navamanyenyeni vakatiwo vanoda chaizvo kuti tiikwikwidze nyaya iyoyi, ende ndinotarisira kuti tichadaro, asi tinoda kutanga tapenengurawo zvanyorwa nedare racho. Saka tinovimba pamangwana apa tinokwanisa kupenengura zvarinenge ranyorwa tozoedza kuti timanye kukwikwidza kumatare ekumusoro.
Zvichakadai, vaKasikuwere vakaudza vatsigiri veZANU PF pamusangano wakaitirwa mudunhu reMashonal and Central masvondo maviri adarika kuti vacharamba vari mumatare nechinangwa chekuti vamanyenyeni vasadzokere pabasa. Imwe nyaya yakakwidzwa mumatare nemasangano evagari vemuHarare pamusoro pekumbomiswa kwakaitwa vamanyenyeni basa navaKasikuwere ichiri mumatare, uye vatungamiriri vemasangano aya vati vachazotaura nevatori venhau kana nyaya yavo yanzwikwa. Vamanyenyeni vanoti kumiswa kwavakaitwa basa navaKasikuwere kuri kunze kwebumbiro remutemo, iro rinoti kana meya vachidzingwa panofanirwa kuumbwa komiti yakazvimiririra inonzwa nyaya inenge ichipomerwa meya, kwete kuti gurukota rezvematunhu ringoita madiro aJorgina. Vamanyenyeni vanonzi navaKasikuwere havana kufambisa basa zvakanaka mukupa basa kwakaita kanzuro yeHarare vaJames Mushore kuti vave mabharani wekanzuro iyi kana kuti town clerk. VaMushore vakazomiswa basa nemakanzuro eHarare kudzamara nyaya yavamanyenyeni yapera kuzewa mudare, uye nyaya yekugadzwa kwavo yagadziriswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutongi wedare repamsoro amai Lavenda Makoni nasi varasa chikumbiro changa chakaiswa mudare iri nemuchuchisi mkuru wenyika vaJohannes Tomana chekuti vatongwe nemutongi aripa mujikandi gere kana kutiwe kunze kwenyika panyaya yavo yekuda kubviswa pachigaro neJudiciary Services Commission vachinzi vakakundikana kuita basa ravo nemazvo. Vatomana vakabatwa nemhosva yekuzvidza matare mushure mekuramba kupa magweta emwana ainzi ainge abatwa chibharo navamunyaradzi kereke mapepa ekuti vachuchise nyaya yavo voga sezvo vatomana vainge varamba kuchuchisa nyaya iyi.
Vatomana vane imwezve nyaya iri kudare raMajor Street yavari kupomerwa yekuti vainge vaita zvechikiribidi apo vakabvisa musungwa vamwe varume vairi vaipomerwa mhosva yekuda kubhomba kambani yeAlpha and Omega inonzi ndeyemhuri yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye kunobhomba kumusha kwavaMugabe kwaZvimba. Vatomana vakati vaviri ava vainge vatenda kuita zvapupu zvehurumende nekudaro painge pasina chakaipa kuti vaburitswe muusungwa. Vatomana vanga vachidawo kuti chikumbiro chavo ichi chiendeswe kudare repamusoro-soro reConstitutional Court kana kuti dare reSupreme Court. Mutongo uyu wave kureva kuti nyaya yavatomana yave kutanga kunzwikwa nedare repamusoro uye vanogona kumbomiswa basa nyaya yavo ichizeiwa. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo varizve mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vati mutongi wedare abaya dede nemukanwa.
Mutongo wapuwa neHigh Court wakanaka, ndoo mutemo weZimbabwe. Zvanga zvichidiwa navatomana hazvitombo zvakaitika anyway, hausi mutemo wenyika wekuti munhu anoenda kudare achisarudza ega kuti ndoda ndoda kutongwa neuyu kana ndoda kutongwa nanhingi. Chinoitika pamutemo ndechekuti kana nyaya yaenda kudare iwo kana uchifunga kuti judge iyeye auya zuva iroro padare haasiri munhu aunofunga kuti angatonga nyaya yako zvakanaka, unotokumbira kuti judge iyeye abve wotoapplya kwa uchinya kutaura mafacts ako kuti nyaya yako ndeyei pana judge yeye. Zvanga zvakaita navatomana ndezvekuti havakusoda majaji ese ari muZimbabwe ari pachigaro izvizvizvi. Judge weHigh Court, judge weSupreme Court, judge weko havasi kuda any of vanhu ivo kuti vatonge nyaya yavo. Vari kutoda kutsvaga umwe jaji anenge ari. Hakuna zvakadaro, haungatomboiti mutembo, uye hakuna nyika inoenda zvakadaro. Unoenda kuHigh Court uchinosangana neHigh Court sezvairi, unoenda kuSupreme Court uchisangana neSupreme Court sezvairi kana Constitutional Court. Asi munhu anobvumidzwa kuti achienda mucourt ataure kuti jaji uyu jaji nhingi ndokumbira kuti vasagara panyu, izvo zvinobvumidzwa. Asi vatomana havana kuenda kucourt kunokumbira kuti jaji uyu neuyu asagara. Vakatenda kuti handisi kuda kana jaji wemuZimbabwe aripo izvozvizvi kuti agare nyaya iyi, ndichida vamwe vanga vambori vekunze kana kuda jaji akaritaya kudhara.
Asika, ko pane vanhu vakaita semukuru wematare vachidya usiku vari kuJudiciary Service Commission zvakare, ivavo vatomana vangakwanisa here kukumbira kuti ngavambosiya kunzwa nyaya?
Ivavo vanokwanisa kukumbira, uye handisi kuti vanozosvika pakadaro. Nyaya iyi paichasvika kuConstitutional Court vachidya usiku vanonyatsoziva mutemo, havatozombogari panyaya inenge ichibva kuJudicial Service Commission. Zvichienderanawo futi naJustice Malava, Deputy Chief Justice, kune majaji maviri eConstitutional Court vari kuJudicial Service Commission, Chief Justice naDeputy Chief Justice. Ivo havatozongogari, vatomana havatozombokumbiri kuti zviitike izvozvo. Zvinotoitika nekuziva kwawanika mutemo wekuti aiwa sizi nyaya iyi isi takaiunza kuya kwatakapfeka heti yedu yeJudicial Service Commission kana yaakuenda kuConstitutional Court inenge yaamuzukani vangu majaji, nekuti majajes eConstitutional Court izvezvi patinawo tine gumi nevatatu ndo vari kunzi ndo majajes ekuSupreme Court ari futi majajes eConstitutional Court. Asi vanodiwa kuti vanzwe nyaya majaji mapfumbamwe chete. Saka ipapo apa panenge pachingo pane 9 out of 13 vanotozongoonekwa vanhu vakadaro. Saka vatomana chavangatiita nyaya yavo ngaingoenda itongotongwa, zvekuita zvekungoti vanongomhanya-mhanya vachiti pakadai panokanganisira kufamba kwenyaya yavo. Zvavangoita vonoramba majaji kuri kuti vachidya usiku vazoda kugara kana vamalava vada kugara. Ipapo vatomana vanoti aiwa zvino vandiri kunetsana navo muri kuJudicial Service Commission, ipapo vanobvumidzwa kuti vati kwete munhu yasi. Asi zvokutsvaga jaji wekunze hakuna zvakadaro zvokuti opa jaji anobva kuChina uko haakwanisi kuuya kuita jaji kuAmerica.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo varizve mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vari parunare muHarare. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Hurumende inonzi inofanirwa kutaurirana nevanhu vakaburitsa mari munyika zviri kunze kwemutemo kuitira kuti vadzore mari iyi munyika sezvo kusunga vanhu ava kusina zvakunobatsira. Mashoko aya ari kuburitswa nenyanzvi munyaya dzeupfumi zvichitevera kubuda kwenyaya dzePanama Papers dziri kuburitsa chikiribidi chiri kuitwa mukuburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Reserve Bank of Zimbabwe RBZ inoti nyika iri kurasikirwa nemabirioni maviri emadhora ayo ari kuburitswa munyika zviri kunze kwemutemo, uyewo pane humbo hwakaburitswa mumagwaro ePanama Papers hunoratidza pachena vamwe vevanhu nemakambani aiburitsa mari munyika zviri kunze kwemutemo. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vaimbove muridzi weKingdom Bank vanaije uchanakira vanoti mari yakaburitswa munyika yakawandisa zvekuti RBZ nehurumende zvinofanira kutsvaga nzira dzekuti mari iyi idzo munyika. Vachanakira vanoti Zimbabwe iri kunetseka chose nekushaya mari uye inofanira kugadzirisa nyaya iyi neungwaru.
Tikavhundutsira vanhu vane mari dziri kunze vanogona kutiza, tikavavhundutsira mari idzodzo vanogona kuti dzishaike zvakare ivari munomu. Asi tikaita zveuchenjeri zvakaita dzimwe nyika, kutaura nevanhu ivavo kuti heyo nyaya iripo kai, taziva kana kuti imi munoda kuzotizivisa here kuti mune mari kunze. Kana matizivisa hatisi kuzokutorerai zvinhu zvenyu, vanofanira kupiwa chivimbiso ichocho.
Vachanakira vanoti mari iyi inokwanisa kushandiswa kusimudzira upfumi hwenyika kana ikadzoswa munyika.
Mari iyoyo iri kunze haitibatsiri, asi ikanga yapinda musistimu dzedu kana kuti dai ikaramba iriko kunze, tinokwanisa kuishandisa here neuchenjeri kuti ikwereteswe vari muno vanokwanisa kunge vachigadzirisa zvinhu kuti tinge tisingangotenga zvinhu zvekunze, asi kuti tinge tichigadzirisa zvinhu muno muZimbabwe zvinodyiwa muno muZimbabwe. Uyezve mari iyoyo inogona kushandiswa zvakare kuti tikwanise kutengesera dzimwe nyika zvinhu zvinogadzirwa muno muZimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi muzvinafundo Ashok Chakravarti vanoti zvakanaka chose kuti hurumende itaure nevanhu vakaburitsa mari kunze kwenyika, uye hapana chingatadzisa Reserve Bank nehurumende kuita izvi sezvo zvakaitwa nedzimwe nyika dzakaita sana Nigeria. Asi mukuru wesangano reAfrican Leadership Convention vaDavidson Gomo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachitsigira kuti mari yakaburitswa idzorwe, Reserve Bank inofanira kuvhara nzira dzose dzinoburitswa nadzo mari zviri kunze kwemutemo. Vagomo vanotiwo zvakakosha kuti mitemo yenyika itevedzwe, vachiti zviri kuitika zvinoburitsa pachena zvinoitika kana nyika isingatevedze mutemo.
Asi handinyanyi kubvumirana nemi kuti kana munhu akanganisa unofanira kuregererwa. Panofanira kutarisiswa kuti umwe noumwe kuburitsa mari yakaiburitsa sei. Panofanira kuti mutemo ushande, ngaushande. Panofanira kuti kuregerera kuvepo, ngazviitwe. Bati kungoregerera vanhu vakanganisa haingavi nyaya yakanaka inotibetsera kuvaka nyika.
Mukuru weReserve Bank vaJohn Mangudla vanoti nyika iri kurasikirwa nemabirioni maviri emadhora gore rega rega, iyo vanoti inoburitswa zviri kunze kwemutemo. Asi vaDanford Mutashu veConfederation of Zimbabwe Retailers vanoti zvinoshamisa kuti mari yakawanda kudai ingaburitswe munyika pasina zviri kuitwa nebhanga guru, hurumende kana vanoona nezvemutemo. Vatiwo iyi inyaya inofanira kuongororwa zvakadzama, kutorwa matano ekudzora mari iyi pamwe nekudzivirira kuti zvisaitike zvekare.
Ngatichitarisai kuti tine nzira mbiri. Ngavataure nevanhu ivavo, kana vachikwanisa kudzora mari iyoyo ngavadzore. Kana ichiuya iri musho, kana ichiuya iri zvinhu zvatengwa zvinovaka nyika, hatina dambudziko nazvo. Asi kune vaya vaya vanenge vanzvenga nzvenga vanenge varamba ngavasungwe.
Kunyange hazvo Mangudla vasina kubuda pachena kuti vachataurira nevanhu vanonzi vakaburitsa mari munyika zviri kunze kwemutemo, vati mapurisa ave kutoongorora dzimwe nyaya dzekuburiswa kwemari munyika. Vatiwo zvinosuwisa kuti vamwe mabhizimisi havachina kuvimbika, uye ndivo vevamwe vari kuburitsa mari munyika zviri kunze kwemutemo. Vatiwo kunyange hazvo imwe mari yaiburiswa pachishandiswa mabhanga, vane humbo hwekuti pane imwe kambani yavasina kudoma nezita yakaburitsa mamiriyoni makumi maviri emadhora iri musvo nepabed Bridgeboda Post munguva pfupi yapfuura. Studio 7 yaburitsa nyaya mbiri kubva muPanama Papers dzinobata kambani yeZimplats, iyo inonzi yakaomba kambani yeHR Consultants kuBritish Virgin Islands kuitira kuti ibhadhare mamaneja ayo. Asi Zimplats inoti haina kuumba kambani iyi. Imwe nyaya inobata vakuru vaviri veInsco Africa vaZinona Kodunaris navaMichael Flower, avo vakaumba makambani mana ekuchengetera mari dzavo mhiri kwemakungwa. Gweta revaviri ava vaAddington Chinake vanoti hapana mutemo wakatyorwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Makore mashomanana apfuura, Reserve Bank panguva yavaGideon Gono yakasungisa vana muzvina bhizimisi nevamabhanga vakawanda nenyaya yekuburitsa mari munyika zviri kunze kwemutemo, asi hapana kana mumwe wavo akaenda kujere sezvo nyaya dzavo dzakaraswa nematare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Kubviswa kushibiswa kwemweya unofemwa nevanhu kana kuti air pollution kunonzi kwakakonzeresa kufa kwevanhu vanodarika mazana mashanu nemakumi manomwe zviuru muIndia mugore ra2011 chete. Kushibiswa kwemweya uku kunonziwo kurikonzera kuti India irasikirwe nemazana nemazana emabhiriyoni emadhora. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvakawanda zvinoramba zviine shuviro yekuti zvinhu kumusha zvichanaka nerimwe zuva. Asi pauwandu hwavo, vamwe ndo vari kubatawo nepavanogona napo mukuedza kuti shanduko iri kutarisirwa nevakawanda iyi iitike nekukasika. Mumwe vari kushanda mukugadzirisa ramangwana rinotarisirwa iri ndavatawanda Dzokora, avanozviti Chief Shoshe, vanobva kuwedza. VaDzokora avaimboemurairidzi asi vave kushanda munyaya dzemhando dzemoto, vanoti vave nemakore mashanu vari muno muAmerica mudunhu reNorth Dakota. Ndiwo zvakare mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato rinopikisa hurumende reZimbabwe First iro rinotungamirwa navaMaxwell Shumba. VaDzokora avo vane makore makumi mana nemashanu ekuberekwa ndo zvakare munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mumubatanidzwa wemapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA, uyo uri kurwira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena vachimirira bato ravo reZim First. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi taita rombo rakanaka rekubata vaDzokora.
Izvozvo ndo zvinonyanya kushungurudza kugara munyika isiri yako, kunyangwe zvinhu zvichiita kunge zvakanaka sei, unongochitogara senhapwa. Vari kokoko vari kukuona ndo vanoona kunge wakagara zvakanaka, asi kana usiri mako hausi mako. Chinhu chakanaka, chinhu chikuru kunge wakagara munyika mako maunenge uchiita tsika dzako, uchionana nevanhu vawakakura navo, uchionana nehama dzako, uchiona makuva yehama dzako, ana sekuru vako, yevabereki vako. Zvinhu zvatinokoshesa muchivanhu chedu isu vanhu vekuZimbabwe. Saka kana wakugara uri kunoku, pasigare kwaitonzi kutetereka. Saka hapana chiri kunakita.
Mataura imi nezvebatoro zvematongerwo enyika, Zimbabwe First, muri kushanda sei nebatoro zvematongerwo enyika riri kutarisa zviri kuitika muZimbabwe asi imi muri muno muAmerica?
Ndinotenda. Ndo mubvunzo watinogara tichitobvunzwa iwoyo nevanhu, kunzi kweimimi muri kuita musangano muri kuno zvinofamba sei. Kana ivo vaShumba chaivo vanobvunzwa mubvunzo iwoyo kuti munogadzirisa sei zvinhu muri muno panze kunge muri kumusha. Asi tikada kutarisa nhoroondo yehondo dzese dzakarwiwa nenyika dzakasiyana-siyana, kusanganisira nyika yedu chaiyo yeZimbabwe, taiona kuti vatungamiri vacho vainge vasi kutomborimo muZimbabwe. Saka isu muchidimbu tinongoona kuti kurwisa kuti tiwane rusununguko rwedu haisi kodzero yevanhu vari munyika chete, vari muZimbabwe chete. Totoona kunge zvinofanira kuita mushandira pamwe kuti vanhu vari kokoko vari kumusha vanenge vari kumusha vachitorawo bandiko ravo, vachitawo basa ravo ravanokwanisa kuita. Isuwo tiri kuno torega kuti nekuti tiri kuno hatichaita nezvekumusha, nekuti munhu wese ari muno anobatwa-batwa nezviri kuitwa kumusha.
Kunze kwezvematongerwo enyika, zvii zvimwe zvamuri kuitawo kumusha?
Inini ndiri munhu wekumusha, ndisandauya kuno, ndakadzidzira muBotswana for 10 years. saka ndaingogara ndichienda kumusha zvandiri kuita sadzokora ndiri munhu anofarira zvemaproperties ndinongotengawo maproperties ndichiisawo ikoko ndakambotiraya zvemabhizinesi asi tinongozivawo kuti kana usipo haupo hazvifambi unopedzisira wavengana nehama saka ndongoitawo izvozvi zvokutingotenga dzimba nekutenga macommercial properties panguva ino ndiri kutovakawo kuchinhu ikoko chilojiwo chokuti vanhu vanongosvika vachizororawo pano neapo kwozoitawo ndine chechi yatinopinda kuno inonzi Zimbabwe Methodist Church tinopota tichiunganidza zvinhu tichisanganisa zvinhu tichibvisawo kamari kaunenge wawana kachienda kumusha vanenge vakwanisa kuenda kumusha tinovaendesa kumusha voenda vonopa vanhu kana dziri hembe kana dziri chikafu zvatinenge takwanisa kuita ipapo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika vatawanda dzokora kana kuti Chief Svosve vanove zvakare mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZimfest vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakapedza zvidzidzo zvazvo zvepamusoro muzvikoro zvakasiyana-siyana mwedzi uno zvinoti kunyange hazvo zvichida kudzokera kumusha kunobatsira kuvandudza upfumi hwenyika hurumende inofanira kugadzirisa zvinhu zvisati zvadzoka. Mumwe avo vakapedza zvidzidzo kuBerea College kuKentucky vaLeslie Matereke vanoti vakawana basa repamusoro-soro kuNew York kukambani yeGoldman Sachs uye vanotendawo hama dzavo dzakavatsigira muzvidzidzo zvavo. Vamatereke avo vanobva kumasvingo vanoti vakakura vari nherera uye vakazowana rubatsiro rwekuenda kuAmerica pasi pechirongwa cheUnited States Achievers Program kana kuti USAP. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndakaverenga mabhuku akawanda ndakange ndichidzidza zvemakombiyuta nemabhizinesi ndakaita zvese panguva imwe chete saka ndakagraduata nemadegree maviri rimwe recomputer science rimwe rebusiness administration takafokasa neaccounts.
Saka remangwana rakamira sei pari zvino?
Remangwana panguva ino ndakawana basa kuNew York City so ndichasumuka mwedzi miviri kubva nhasi ndichange ndakusenza kuNew York City kune rimwe investment bank ikoko ndichange ndichiita zvemakombiyuta zvangu ndichiita kuti unyanzvi hwangu hwemakombiyuta neruzivo rwangu rwebhizinesi rwekunga zvichange zvichibatsirika nebasa randichange ndichisevenza.
Iwe wakakwanisa kunge uchiuya kuno kuAmerica sei? Zviri nyore here kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvingowanikwa zvichiuya kuzoita zvidzidzo zvepamusoro iko kuno?
Kuva nyore handingadi kureva nhema, handifungi kuti zviri nyore, asi ndine chokwadi chokuti umwe neumwe ane chido nehazvo anofunga kuti anoda kuzviita anokwanisa kuita, so hazvina akasarudzwa kuti auye azodzidza kunoko. Inini pandakaapply muna 2011 ndakanga ndingoriwo mukomana ari kuenda form 6 kutriangle kuchiredzi chikoro chidiki diki changa chisati chambowana kana student yakapinda muprogram inonzi USAP yandakaapply through. Saka ndakangoaplyawo ndakange ndakapasawo zvakanaka pao level saka vanotarisa mwana umwe neumwe akapasa zvakanaka anobvawo kumhuri isina kunyanya kupfuma anoratidza kuti anoda rubatsiro uyewo anoratidza kuti kana asingori mwana wechikoro chete anoitawo zvinhu zvakawanda wanda mucommunity. So ndakavawo nerombo rakanaka rokuti ndakakwana muvanhu vavaitsvaka makumi matatu saka ndo mawiri andakaita inini vakandibhadharira kuti ndiuye kuno vakandibhadharira mazama andakanyora vakandibhadharira zvese nezvandaida kuti ndiuye kuno saka kana pane anoda kuaplaya anofunga kuti ngano rwangu nerwagero zvakada kufanana anogona kuaplaya paanenge ari form 6 kana asarudzwawo makookoto.
Mune urongwa hwekuzodzokera kumusha here kana mamboti shandei shandei?
Awa tinodzoka kumba, kumba kunoramba kuri kumba, mhuri yangu yese vari kumba, ini ndega ndiri kunoku. Zuva nezuva pandinomuka ndinorangaridzwa kuti kunoku ndiri mutorwa. Ndine chokwadi chokuti tichadzokera, kungoti kanawo nyika yedu yakufambawo zviri nani zvokuti ndinokwanisa kutsvaka basa ndigowana basa ndigouyawo kumba ndigokwanisa kurambawo ndichizviriritirawo. Ndinofunga kuti kana nguva yacho yasvika yekuti nyika yedu yamira mamirire iwawa ekuti ukaenda kuchikoro unokwanisa kubuda kuchikoro unowana basa wakaendera kuchikoro kana kuti ukaendawo kuchikoro unonzwa kukurudzirwa kuramba uchidzidza murume zvakuti kudzidza kwako ine zvauchange uchida zvakabatana chandisingadi kuita kuti ndodzoka kumba ndopedzisira ndamubasa chero randawana.
Chizvarwa cheZimbabwe vaLeslie Matereke vachitaura naMarvelous Muchanganya uye weStudio 7 vari kuKentucky.
Hello Zimbabwe, this is Chioniso Jani, your host for Time to Engage. Today we have a very amazing young lady and her name is Tembi, and she's going to tell us the way she loves to help especially teenagers to live in it.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM nasi tiri kutarisa nyaya dzemaPanama Papers dziri kuburitswa pamusoro pevanhu vari kunzi vari kuburitsa mari zviri kunze kwemutemo munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutira tugo kufonerai.
Munokwanisawo kuona Live Talk nasi paFacebook apo tinenge tichitepfenyura. Endai paFacebook yeVOA Shona. Nako kambo regerero kubva kuna Toki Vibes tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni ava vakambomiswa basa vokwidza nyaya yavo kudarira pamusoro-soro zvichitevera kuraswa kwaitwa nyaya yavo yekupikisa kumiswa kwavo basa uku navakasukuwere.
Muchuchisi mukuru wenyika vaJohannes Tumana votarisirwa kutongwa nedare zvichitevera kuraswa kwechikumbiro chavo.
Hurumende yokurudzirwa kutaurirana nevanhu vakaendesa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo kuitira kuti mari idzi dzidzoswe munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndichiti mwarari zvakanaka vateereri.
Nen wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga naMarvelous Muchanganya uye munhau dzechirungu.
Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, May 11th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Jonga Kandemiri.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Here are our top stories this evening.
Many Zimbabweans assisted by a Panamanian law firm, Mossack Fonseca, to set up offshore accounts appear in the Panama Papers.
Some Zimbabweans say the central bank should offer amnesty to more than 280 local business people accused of externalizing millions of dollars.
All that money that's out there is actually a net foreign asset for us. I think let's have a neat way of actually bringing that money home.
And a High Court judge has paved the way for the possible suspension pending dismissal of Prosecutor General Johannes Tomana.
The ruling by the High Court is a very correct statement of the law of Zimbabwe. There was no basis for the application that Mr. Tomana had made.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
Some business people and economic experts today urged the Reserve Bank of Zimbabwe to offer amnesty to the more than 280 business people and individuals accused of illegally externalizing millions of dollars so that the funds can be brought back home or be legitimized as foreign assets. Some of the Zimbabweans are not on the leaked searchable data, known as the Panama Papers, published on Monday by the International Consortium of Investigative Journalists. Our correspondent Ivan Chifera has the details from Harare.
In a suggestion to monetary authorities, former Kingdom Bank owner and Harare businessman Nigel Chanakira said instead of laying charges against offshore account holders, Zimbabwe could benefit immensely if it comes up with a neat way of bringing that money back home.
All that money that's out there is actually a net foreign asset for us. So the 288 people, bring it home. I would say we've got about $10 billion from what you were indicating per annum. I think let's have a neat way of actually bringing that money home or leveraging off it.
He said taking punitive measures could result in the country completely losing the money, which stands at about $10 billion, going by Reserve Bank estimates that the country has been losing $2 billion annually through externalization since dollarization in 2009. Chanakira said other nations like Nigeria have been prudent enough to realize those investments were foreign assets which should be brought home and taxed accordingly.
Countries like South Africa, where that money has been moved out as investments because people were cautious, they've been smart enough as to allow a period of declaration and sanitization of those funds. And then with a view, obviously, to then penalize people who keep those funds undeclared. I am therefore recommending to the government of Zimbabwe and specifically to the governor of the Reserve Bank to prudently consider those foreign assets.
Zimbabwe National Chamber of Commerce Deputy President Divine Jukula urged the central bank to consider Chanakira's idea.
The RBZ might need to manage the way people are going to be allowed to bring back the money that they've externalized in a manner that is not punitive.
These suggestions were also echoed by economics professor Ashok Chakravart.
It's not something unusual. Many countries have done it. They have actually given an amnesty for that kind of transaction whereby you can bring back funds and bring back resources. And there should be a fixed amnesty period and it should be clearly defined in the law. And it's a very good proposal.
African Leadership Convention Chief Executive Officer Davidson Gomo said if there was conclusive evidence that the money was wrongly externalized, it must be brought back home.
But I think what's more important is really making sure we plug all the holes that allow for that externalization. That's far more important than what you're suggesting.
Confederation of Zimbabwe Retailers President Danford Mutashu said while he supported the idea of bringing back the money, those uncooperative must be prosecuted. Reserve Bank Governor John Mangudya, while not committing to dialogue with the accused, said some of the cases were now being investigated by the police.
In terms of investigations, it's not been just investigating now. It's a regulating arm. Yes, we've got our financial intelligence unit, but this is goes through the normal process of investigation.
He called for discipline among business people, saying most of them were blaming the government for problems which they created themselves. Finance Minister Patrick Chinamasa could not be reached for comment on this matter. The Reserve Bank under Gideon Gono instituted several arrests of business people and bankers for externalizing funds, but none of them were convicted. Over 280 Zimbabweans appear in the Panama Papers, including some prominent business people. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Ivan Chifera.
Meanwhile, more than 70 Zimbabweans are among the names of individuals and companies fingered in the ongoing Panama Papers scandal. The names are in a searchable database published online early this week by the small but powerful journalist group, the International Consortium of Investigative Journalists, or ICIJ, one of the journalists, Ray Choto, reports.
The names are in leaked documents belonging to a Panamanian law firm, Mossack Fonseca, which allegedly helped more than 200,000 clients to open offshore accounts without following exchange control and tax laws of many countries. The named Zimbabweans include two INSCO Africa directors, Zinona Kaudanoris and Michael Fowler, Zimplat's chief executive officer, Alex Membere, Sebo Chemicals boss, Jackson Murewa, Harare businessman, Victor Robinson Gapare, and others. Efforts to get a reaction from the named executives were fruitless. To see some of the names, visit our website www.voazimbabwe.com. By publishing the list, Studio 7 does not imply that the people named broke the law or to suggest any wrongdoing on their part. We publish the names since the Panama Papers have become an issue of public interest. Reporting for Studio 7 in Washington, this is Ray Choto.
High Court Judge Lavender Makoni has paved the way for the possible suspension pending dismissal of Prosecutor General Johannes Tomana. Justice Makoni dismissed a request by Tomana that a retired judge or foreign judge preside over his case. The Judicial Service Commission, or JSC, says Tomana is not a fit and proper person to continue in the esteemed office of Prosecutor General in the wake of defying court orders from the Superior Courts. Tomana is facing criminal abuse of office charges or alternatively defeating the course of justice after he authorized the release of Solomon Makumbe and Silas Pfupa, who are accused of plotting to bomb the First Family's business concern Alpha and Omega.
The Supreme Court also ruled that Tomana was in contempt of court after he defied court orders to issue certificates for the private prosecution of Bikita West legislator Dr. Munyaradzi Kereke and Telecel shareholder Jane Mutasa. Kereke was accused of allegedly raping an 11-year-old relative, while Mutasa was facing charges of swindling the company of airtime recharge cards worth millions of dollars. Tomana, in his urgent chamber application at the High Court, had argued that his post was at par with that of Chief Justice Chijikausiku and that JSC had no power to institute proceedings leading to his possible removal from office. But constitutional law expert Professor Lovemore Maduku, president of the opposition National Constitutional Assembly, tells Studio 7's Blessing Zulu that Justice Makoni's ruling is very sound.
The ruling by the High Court is a very correct statement of the law of Zimbabwe. There was no basis for the application that Mr. Tomana had made, because the Constitution of Zimbabwe is very clear on who constitutes our court. The Constitution is clear. It takes the view that Zimbabwe, like any other country, is a sovereign country. And in a sovereign country, you go to court to meet the judges that you find there. It is not for the applicant to determine who should hear their case. So if you feel that a particular judge would not be fair or would not be the kind of judge that you expect to have an independent view, you simply apply for the recusal of that particular judge. But there is no basis whatsoever for an application that seeks to disqualify all members of the judiciary as they currently exist.
But is there no conflict of interest here, Professor Maduku, in that members of the court, especially the Constitutional Court, also constitute the Judiciary Service Commission, which has a complaint against Mr. Tomana and is also seeking to dismiss him?
It is not correct that members of the Judicial Service Commission are also all members of the Constitutional Court. There are a few members of the Constitutional Court who are members of the Judicial Service Commission, but they sit in the Judicial Service Commission in a different capacity. There are only two people from the Constitutional Court who are on the Judicial Service Commission. That is the Chief Justice and the Deputy Chief Justice.
Constitutional law expert Professor Lovemore Maduku, president of the Opposition National Constitutional Assembly, speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Harare.
In another matter, a Harare High Court judge today dismissed an urgent application filed by Harare Mayor Bernard Manyanyeni, challenging his suspension by local government minister Xavier Kasukuere. Our correspondent Thomas Chiripasi has more details from the capital.
Harare High Court Judge Mary Zimbadube dismissed Manyanyeni's urgent application, ordering both parties to bear the cost of the lawsuit. Manyanyeni's attorney, Zimbabwe Chimbwa of the Zimbabwe Lawyers for Human Rights, told Studio 7 that the judge, who was sitting in her chambers, did not give reasons for her decision.
The court dismissed the urgent chamber application that had been filed. So in other words, as of now, he's not able to return to his office of mayorship.
Minister Kasukuere told Studio 7 by phone that he was happy with the court's decision, but Chimbwa said he has instructions from Manyanyeni to appeal to the Supreme Court.
We'll hopefully tomorrow be able to see the full reasons of the judgment, as today only the operative part was read. And depending on what he said there, we should proceed to appeal, as a client, Mr. Manyanyeni, is eager to appeal the decision of the court.
Kasukuere told a ZANU-PF rally in Mashonaland Central Province 2 weeks ago that he would remain in courts to ensure that Manyanyeni does not return to townhouse. In his court papers, Manyanyeni argued that the minister's move to suspend him violated a section of the country's constitution that stipulates that an independent tribunal should be set up to hear a mayor's case before a decision to suspend or expel him or her is taken. Kasukuere suspended Manyanyeni last month on allegations of insubordination and disobeying him over the Harare City Council's appointment of James Mushore as the city's town clerk. Following Manyanyeni's suspension, Harare City Council has suspended Mushore with no benefits, pending the finalization of Manyanyeni's case and determination on his queried appointment. Representative of residents' organizations in Harare refused to comment on today's judgment, saying they have a pending matter in the courts in which they are challenging Manyanyeni's suspension. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
The governor of Zimbabwe's central bank, Dr. John Mangunjika, has denied that the soon-to-be-introduced bond notes is a response to the country's crippling cash shortage, saying it is an incentive for exporters. Mangunjika told AFP TV that only bond coins introduced in 2014 were designed to ease problems of change in a nation currently using multiple currencies after dumping its own currency in 2009.
The purpose of bond coins was to deal with the change problem. The purpose of bond notes is to deal with an incentive for exporters. But I think people are now confusing that the bond notes are coming here to cater for cash shortages. No, there's no relationship. This is an export incentive scheme.
That was Central Bank Governor John Mangunjika speaking with AFP TV. Initial reports from the governor's office indicated that the bond notes were set to also ease cash shortages. Critics say the governor is now flip-flopping on the issue. Due to political pressure and fears of violating the Zimbabwe's constitution,
He told Reuters yesterday that the central bank would no longer convert half of all export earnings to euros and rand, backtracking from partial measures introduced last week to ease acute shortages of dollars.
All this has been met with condemnation from opposition groups. MDC founding president Morgan Tsvangirai's party does not like what the governor is doing. Tsvangirai told an international television station that these short-term measures don't make any economic sense.
You can rig an election, but you can't rig the economy. Precisely because this response is a reincarnation of the very same things that they will go back to, which is reviving the bond notes as a short-term measure. It becomes a permanent measure, but it doesn't make economic sense.
That was MDCT leader Morgan Tsvangirai speaking with journalists in Harare. The central bank governor will tomorrow respond to Zimbabweans' concerns over the constitutionality of the bond notes. Don't miss it here on Studio 7.
You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
We are broadcasting on 909 Metum Wave and on the 4930, 5940 and 15460 shortwave frequencies.
On the internet, find us at www.studio7news.com.
You can also text us at 001-202-465-0318.
Coming up,
this evening in the Diaspora Forum, we will be featuring Tawanda Dzokora of the opposition Zimbabwe First Party.
Stay tuned.
But first, a look at regional and international news.
While a U.S.-led coalition works to stamp out Islamic State-linked atrocities such as today bombing in Baghdad that killed dozens, concern is growing that the effort could be hampered by internal political turmoil in Iraq as well as in Turkey.
A Democratic Republic of Congo court has ruled President Joseph Kabila can remain in office if no election takes place before his mandate expires at the end of this year. Congo's Constitutional Court handed down the ruling today at the request of the ruling party.
Billionaire real estate mogul Donald Trump is in the presumptive U.S. Republican presidential nominee, but he continues to struggle to win support for his maverick candidacy from key Republican figures. You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
Many Zimbabweans living in the diaspora are doing all what they can to make sure that democracy is achieved back home. Tawanda Dzokora, also known as Chief Shoshe, who is based in North Dakota, USA, is among people fighting for democracy in the Southern African nation. Dzokora is the communications director of the opposition party ZimFest, led by Maxwell Zeb Shumba. He is also information officer of the National Electoral Reform Agenda, or NERA, a grouping of opposition parties pushing for electoral reforms in Zimbabwe. The 45-year-old former teacher, who is now into energy business, has been in the diaspora for 15 years, five of them here in the U.S. First, he speaks about life in the diaspora.
I started off as a teacher in Botswana, living in the diaspora, and now I'm in the U.S., and there is nothing that is exciting, there's nothing that is good living in the diaspora, away from your family, away from your home. We want to be in Zimbabwe. If I can go back to Zimbabwe tomorrow, I'll be in Zimbabwe tomorrow, because it's not the same. I am a member of Zimbabwe First, and I'm the communications director for that political party, whose president is Dr. Zeb Shumba. I am also the person who is in charge of the information and publicity secretariat of an organization called NERA. This secretariat was given by NERA to ZimFest so that we can publicize the work of NERA.
You mentioned that you are a member of Zimbabwe First and also a part of the NERA committee. How do you juggle all this, considering that you live outside Zimbabwe?
Yes, I think, yeah, sometimes I wonder how I do it. You know, there's too much on my plate. But I think it is that will to do something for your country that I want to see my country working again. I want to see all the Zimbabweans back at work. I want to see that Zimbabwe that I grew up in, you know, in the 70s, in the 80s, you know, the Zimbabwe that was admired by the world. And now we've just been reduced to beggars. And that realization will make you want to do something. And I just think that is what we should do as Zimbabweans, that we forget that we are in America, we are in the UK, we are in Australia. We just try to find something that we can do to make our country the way it was, the way we want to leave it to our children, the way we want our grandchildren to see Zimbabwe. We don't want our children, we don't want our grandchildren to be living in the Zimbabwe that we have right now, the Zimbabwe that has no freedom of expression, the Zimbabwe where 90% of the people are not working, the Zimbabwe where if you just walk there and say something wrong about Mugabe, you are in jail or you disappear. We don't want a Zimbabwe like that.
Your party president lives in the diaspora. You live in the diaspora. Can we say this is a party in exile?
It is not a party in exile. Definitely it's not a party in exile. Two people, three people, or four people don't make a party. A party is a party for the people. Zimbabwe First is a party that was formed by the people for the people. So the fact that Dr. Shumba or myself or some of the leaders are here is neither here nor there, because the party is for the people. And there are people in Zimbabwe. 80% of the leadership of ZimFest is in Zimbabwe.
What else are you doing besides politics?
Personally, I've for the people of Zimbabwe, I try by all means to help as much as I can. And I belong to a church known as Zimbabwe Methodist Church. And we gather things around, we buy things, we donate money, and every year or every summer we send someone to Zimbabwe to go and distribute those things.
What else can you tell Zimbabweans in the diaspora?
As much as it looks greener outside the country, I want to tell Zimbabweans that home is best. Yes, home is not okay right now, but there is no one. There is no one who is going to get our country working again. There is no one who is going to change the way things are in Zimbabwe right now except the people of Zimbabwe. And the people of Zimbabwe doesn't necessarily mean the people who are in Zimbabwe. The people who are here in the diaspora should find a part, should find something that they do to ensure that they are part of the solution.
That was Tawanda Jokora, ZimFest Communications Director, on the phone from North Dakota here in the United States.
We now hand you over to Chioniso Jani in the Youth Show. Time to engage.
Hello, Zimbabwe. This is Chioniso Jani, your host for Time to Engage. Today, we have a very amazing young lady, and her name is Tembi, and she's going to tell us the way she loves to help, especially teenagers, to live in a drug-free world. Hi, Tembi.
Hi, how are you?
I'm fine. Tembi, I was reading your profile, finding out what you love to do, and I see you're into all this campaigning. Tell us more about the campaigns that you do.
I work with the youth of Zimbabwe, and we are into campaigns like creating a drug-free generation, stopping early child marriages. We just want to have fun educating the youth, but at the same time, stopping every single problem in the society in terms of drug abuse and early child marriages.
So can you tell us more about the places you're going to? I see you're concentrating on rural areas. Why?
All right. The youth in rural areas are mostly affected with the early child marriage, unlike in the more developed towns like Harare and Luweero, So we were concentrating more on the affected areas in Zimbabwe because we found that a lot of the youth in Zimbabwe are accustomed to traditional ways of doing things that incorporates getting married at a very, very young age because of cultural reasons or because of poverty or traditional reasons.
Is there a lot of drug abuse happening in rural areas?
In rural areas, we find there's a lot of drug abuse. A lot of them are school dropouts. They don't have money for school fees, and then they end up indulging or getting into the drug industry, and they either are selling drugs or they are using drugs. There are no recreational programs to do it, and they end up the drug frenzy.
Is this the main reason why you decided to do sociology, or did this passion come out because you went through university and decided this is what you wanted to do?
No, I've always had a passion to work with the youth. I've always been driven by making change in the society, and that's the reason why I chose the program, because I always wanted to make a difference in the society.
What would you say to every young woman in terms of being impactful in their communities?
Always have a drive to make a difference in each and everything that they do. They should have a passion to change someone else's life. No matter what you studied, what you've done, always have an impact in the industry that you're in. So never give up, and always have a passion to leave something for the next generation, because it only begins with you.
Thank you very much. And that was Tembi Banda, an enterprising lady. And I am Chiona Sujani, your host for Time to Engage.
Thank you, De Chuaniso. You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
Next, an editorial reflecting the views of the United States government.
If global climate change is the defining challenge of our time, as both President Barack Obama and Secretary of State John Kerry have stated on numerous occasions, then the Paris Climate Agreement is the first step toward meeting it head-on. Last December 12th, 195 countries adopted the Paris Agreement, which establishes a global framework to reduce global greenhouse gas emissions and sets a goal for all parties that includes keeping the temperature rise well above 2 degrees Celsius over pre-industrial levels. In order to do so, the world will need to move toward a clean energy economy. Paris was a turning point in the fight against climate change, said Secretary of State John Kerry.
Paris marked the moment when the world finally decided to heed the ever-rising mountain of evidence that had been piling up for years. It marked the moment that we put to rest once and for all the debate over whether climate change is real and began instead to galvanize our focus on how, as a global community, we are going to address the irrefutable reality that nature is changing at an increasingly rapid pace due to our own choices.
On April 22nd, a signing agreement took place at the United Nations in New York. Over 170 parties, including the United States, signed the agreement, and over a dozen have already joined. But in order for the agreement to go into effect, it must first be accepted, approved, or ratified by at least 55 parties that collectively emit at least 55% of the world's greenhouse gases. After joining the Paris Agreement, countries will begin to implement the agreement so that the world can accelerate the transition to low-carbon, climate-resilient economies. The urgency of this challenge is only becoming more pronounced, said Secretary of State John Kerry. The United States looks forward to formally joining this agreement this year, and we call on all of our international partners to do so.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Remember to stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. today, when our hosts will be talking with listeners and experts about leaked Panama Papers, in which some Zimbabweans are featuring in a searchable database released on Monday by the International Consortium of Investigative Journalists.
And please note that we'll be live streaming this show today.
And now to recap today's top stories.
Many Zimbabweans assisted by a Panamanian law firm, Mossack Fonseca, to set up offshore accounts appear in the Panama Papers.
Some Zimbabweans say the central bank should offer amnesty to more than 280 local business people accused of externalizing millions of dollars.
And a high court judge has paved the way for the possible suspension pending dismissal of Prosecutor General Johannes Tomana.
That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Ndebele. This is Jonga Kandemiri.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga Jonga lo Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 kuNkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Kwenziwa inkuthazo yokuthi osikomichi bemandebeleni baphumele indlela engasiza abasinda kumbhuqazwe kugrawundi ukuze bathole ingwalo zokuzalwa lezithupha. Umthethwandaba we High Court ulahla isicelo sikaMnumzana Bernard Manyenyeni umeya we Harare esokuthi abuyiselwe emsebenzini ngokuphangisa. Amapholisa eBotswana athi asephezu kokucubungula udaba lokubulawa kwayeyisiphathamandla senkampani yeZimbabwe, unkosikazi Shingayi Dliwayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umthethwandaba weHigh Court lamhla ulahle isicelo sikaMnumzana Bernard Manyenyeni, yena omiswe ukuba ngumeya weHarare esokuthi abuyiselwe emsebenzini ngokuphangisa. UMnumzana Manyenyeni umiswe umsebenzi kunsukwana ezedluleyo ngumphathintambo obona ngentuthuko yezabelo, uMnumzana Sevia Kasukuwere, emethesa icala lokungalaleli imilayo yakhe. Amagqwetha kaManyenyeni athi azaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba weSupreme Court. UManyenyeni lilunga le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, unkosazana Thabita Khumalo, yena osole kakhulu ukungenela kwebandla leZANU-PF kumakhansile akhokhelwa yi-MDCT.
Bafuna ukuthi uZulu aqine sechothoza iMDC esithi amakhansi labo ngabayenza umsebenzi. Bona beyibo ababuya bezothela itshebetshebe umzekeliso wokuthi kulesikhathi abake babuya lapha kwathiwa abantu abanezikweleti zama-rates lamanzi lingasabhadali, ikhansili kayiqoma izikweleti lezi zilahlwe, yena uhulumende wehluleka ukuthi imali yangikhona aphi ikhansili. Kwaba lesikhathi amanzi ayesesihlupha lapho kubulawayo. Kuludaba lokuthi yibo abafika bakuthelela idoti bese kusolwa thina, angaze dingenza ninye ikhansili ye-MDC kayiyazi umsebenzi, yona senza umsebenzi kuzwa, bona besenzela ukuthi bayenqoba kuketo beqambela abantu amanga.
Ukodwa uKasukuwere uthi ulwisana lo kungethembeki, njalo kundaba kaManyenyeni ulwisana lo muntu oyale ukulandela imilayo yakhe.
Ngaliphi? Ngoba uManyenyeni belingelo lokuthi akhethe utown clerk ayebebona ukuthi uzakwanelisa ukuthi asebenze ngendlela ibandla le-MDC elisebenza ngalo ukwenzela ukuthi izinto zihambe. Sonke sikhangele kunjenje into sezimile mpo, abantu sebesiphimbeya ngoluthi asazi ukuthi vele eliphumayo kusasa liyaphuma lilathi. So sabe sithathelana abantu bezanu bengamahuquluzi lenoto, sidinga umuntu ozaku. uguguli inhlala kahle kaZulu waseHarare konani ukuthi abe ngutawunkulane. Yena yini indaba efuna ukuzidingela yena yena izanu ingayisiyo ekucouncil icouncil ekhona eHarare nge-MDC silelungelo lokuthi sikhethe umuntu ozasebenza nathi.
Lo nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Ikhasi leFacebook leVOA iNdebele liqhuba umncintiswano wamavidiyo abaculi bomdumo we-hip hop besenza i-freestyle Ndebele rap ngoNkwenkwezi 2016. Lapho abaculi abaphiwa khona ithuba lokuthumela ividiyo yomzuzu owodwa lengxenye betshaya isitayela samahhala. Lawa ama-video azabukiswa kuleli khasi njalo ungathola ama-like amaningi uzothola umvuzo we-radio yesola lethuba lokungena kuhlelo lwe-Woza Friday lapho esixoxa labaculi sidlale lengoma zabo emsakazweni ukuze abantu bazi ngomculo wakho. Ungakhuthwa yileli thuba, thumela yakho i-video nge-email ku-studio7news.com loba ku-WhatsApp ethi 001202465038. Ngizaphinda njalo 001202465038. I-Studio 7 umsakazo okulibazisayo lokunikeza indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Iqula lekomiti yedale lePhalamende yeZimbabwe ebona ngendaba zasekhaya lamhla ihlangene labo skomichi besigabeni seMandebeleni kule nkuthazo yokuthi osikomichi baphumele indlela engasiza abasinda kumbhoqazo weground ukuthi bathole ingwalo zokuzalwa lezithupha. Unompumelelo Moyo usipha loludaba ngokugcweleyo.
Usikomichi wedolobho lakobulawayo unkosikazi Jane Peterson uchaze ukuba ihofisi yakhe ayinazindlu zokusebenzela njalo laleyo eyokuthathisa izithupha elokitshini leMagwegwe ayingavulwa ngoba bengela ndawo yokusebenzela.
Inhlupho ezinye esizithola yikuthi vele amahofisi ethu mancane, indawo zakhona azitholakali, especially thina koBulawayo. Akula u-City Council ngasinikanga indawo yokuthi sisebenzele.
Uchaze ukuba balendlela abaphenya ngayo ekusizeni labo abalahlekela zingalo zabo ngesikhathi seGugurawundi ethi lenkokheli zomdabu ziyanceda uma kufika kuleyo ndaba. Unkosikazi Dr. Sibanda olilunga ledale lePhalamende emele inzika kaBulawayo ucwayise osikomiti ukuba baphume lendlela ezasiza abantu abaphathwa kubi ngumbhuqazwe weGugurawundi abalokhe bebhekane lobunzima bokuthola ingwalo.
Abaningi abahlala khona ngale bayakhalaza, uyathola ukuthi iklani yonke ayila izithupha, ayila ama-birth certificate. Bekhalaza ngokuthi bona into zabo ezinye zabe zatshela endlini ngezikhathi zeGugurawundi. Akusela muntu owayenza i-follow-up, baba ngabantu vele abahlalela khatshana namadorobhu, besesaba ukuthi mangene edorobheni, besesaba njalo lokuthi babuyele emakhaya. So i-challenge yona leyo vele ikhona, iyaphila. So besikhangelela ukuthi u-registrar abe nguye osukayo la aye ku-ground aphathise abantu bona labo kusukela abadala abakhona kusehla nabantwana abazalwayo kuleyo klani abaphathise ukuze bathole incwadi zabo ngoba lilungelo labo. Kukhona esisekelweni sombuso, sivumelene sibhalisekele esitsha sombuso ukuthi lilungelo lomZimbabweni wonke ukuthi athole incwadi zabo.
Usikomichi weUmguza unkosikazi Edna Moringa uchasise ngobunzima ababhekane labo ekusebenzeni ethi kunje indlu kasikomichi enkayi ayikapheli ukwakhiwa kodwa abantu sebeqalile ukuthatha impahla zokwakha ngoba imali yasuka yaphela lomsebenzi ungakapheli.
Imali yasuka yaphela ukwakha lokho kungakapheli. Yi-building esimile. Njengento eyabe isimile kungasela muntu osebenza khona. Kuyenzakala ukuthi abantu baqalise ukungani sebefuna ukuthatha izinto khonapho.
Uqhubeke ethi abantu bahamba umango omude ukuze bafinyelele emahofisini kasikomichi. Njalo lonyaka kuzaba nzima ngoba abantu bebhekane lendlala.
yi province elemi mangwe mide kakhulu okuhlezi khona abantu ama sub office ethu esilawo malutshwana nxa sikhangela imimango ehanjwa ngabantu nxa ama sub office lakade engengezwa ukuthi abantu bahambe imimango emfitshane ukuthi umuntu ahambe noma 5 kilometers ayethola ihofisi lapha ngabhalisa khona abantwana
iningi labantu eZimbabwe ikakhulu abasuka eMathebeleland North abanazithupha kunye lencwadi zokuzalwa ngoba amahofisi kasikomichi awudela lapho abahlala khona njalo amanye awalamandla kagesi okwenza ukuthola incwadi kube nzima. Osikomichi bobabili bacele ukuba uhulumende aphendukise uhlelo lokuhamba bethathisa abantu izithupha lamaphepha okuzalwa emakhaya ngoba ukugada kusuka kudulele abantu kwedlule imali yokuthatha amaphepha. Lamahofisi abosikomichi aselindwa ngamapholisa ngemizamo yokwehlisa ubuqili i-corruption. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abaphila ngokuthengisa bakhuthazwa ukuthi bazikhuphe imali zabo emabhanga njengendlela yokubamba ngamandla uhulumende ukuthi ehlukane lemithetho yakhe ebikwa isibulala umnotho welizwe. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iphume emhlanganweni owenzelwe eMedia Center lamhla ngokubonisana phezu kombiko kasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank uDr. John Mangujika wokuthi uhulumende useza kwethula imali yephepha yohlobo lwama-bond notes. Abekade bekulomhlangano batshengise ukukhathazeka ngaleli nyathelo bethi kufana xathu lalokho okwake kwenzakala lapho uZulu elahlekelwe yimali ekusetshenzisweni kwama-bearer checks. Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eZimbabwe National Informal Economy Network, uMnumzana Promise Mkhwananzi, uthi liyethusa inyathelo eselifuna ukuthathwa nguhulumende, ekhuthaza uZulu ukuba angaze avumela kusenzakala lokhu kuhle kuqale ngabezomvikela baveze ukungajabuli kwabo ngalokhu.
Laba abasebenzela uhulumende imali zivalo zifakwa kuma-account direct, so abanelisi ukuthi bangafaki imali zabo kumabhanga, kodwa abangenelisi ukukwenza yikwala ukwamukela imali le entsha elethwa nguhulumende efana lama-bearer check esasilawa kudala lawa.
Abameli benhlangothi ezehlukeneyo zempilo bakhuthaza uZulu ukuba akhankasele ukubekwa kwahulumende ozaphatha intambo kwamanje kulandelwa isibonelo sokwenziwa kwele Burkina Faso kukhethwe abesifazane labesilisa abaqotho abazalikhokhela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwesiphangiphangi. Leli yilona thuba uMkhwananzi athi okumele uZulu atshengise ukukhonona kwakhe phezu kokwenza kukahulumende olokhe eqhubekela phambili esehluleka ukunakekela izizalwane zakhe.
So yili thuba lethu thina abanye ade siphandle ukuthi sibambane sithathe ithuba leli ukutshengisela ukukhonona kwethu ngenhlupho esihlangana lazo elizweni leZimbabwe. Ngiyathemba kakhulu lokhu yinto esikwanisa ukuthi singenelisi ukuthi siyenze nxa singamanyana njalo singesabi, ngoba kusela nto yokwesaba, sesaba umnyama ongelamphisi.
Wathi yena ngokwakhe ufisa ukuthi ngabe lwenziwa ngesiphangiphangi ukhetho, hatshi ukulindela umnyaka ka-2018.
Thina sithi ukhetho lolu kaluletwe ngapha eduze, luletwe masinyane, kulungiswa konke inhlupho ade sikhangelane lokuthi ukhetho lwethu luhambiswa njani.
Wengeza ethi kungakho kumele bonke abalezimali zabo emabhanga, kakhulukazi abakuhlangothi alukhokhelayo lwabaphila ngokuthengisa, bakhiphe imadlana zabo emabhanga la kuze kufike leso sikhathi sokuba uhulumende enze okuzaphathisa ukuthuthukisa ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Kama.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe, iRBZ,
Umnumzana John Mangutya ubikwa esexwayise abantu ukuthi bengakhuphi yonke imali yabo emabhanga ngenxa yokwesaba uhlelo lwemali yama-bond notes. Lona athi injongo yalo ayisiyo yokuqeda ukusilela kwemali elizweni kodwa ngeyokuncedisa abakhupha impahla elizweni besiyazithengisa kwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba kanye lezinye inhlelo zaleli bhanga sixoxe nomnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Akusazwiseki ukuthi ama-exporters bazawasebenzisa njani ama-bond notes angama-$2, nama-$5, nama-$10, nama-$20. Iqiniso elikhona ukuthi abantu abalathemba ukuthi izimdola alisabuyeli fire the back door. So ngendlela yakhe ekuzama ukuthi achasise ukuthi uzahamba njani, ngibona njengani uselahleka kancane. Ama-bond notes ebezasebenza okwesikhatshana nje engxenye inyanga ezintathu kumbe inyanga eziyisithupha bezama ukubona ukuthi bengadinga i-permanent solution enjani, enjengokungena ku-Rand Monetary Union ungakhangelisisa i-$200 million. Imali enilutshwane kakhulu lapha eZimbabwe, ikheshi esiyifunayo iningi kakhulu, kodwa bekumele azame elinye icebo ukukhonvinsa ama-politicians ukuthi ingxenye kathesi asingeneni ku-Rand Monetary Union ngoba 60% of our exports are from South Africa. So abo-Namibia, labo-Lesotho, labo-Swaziland bakhona ku-Rand Monetary Union le-South Africa. Baye bezama ukuthi i-Rand liyabe lisekileta le lama-local currencies abo.
Ibhanga le-RBZ lithi njalo selinike esingathi ngama-incentives kulabo abathengisa impahla ngaphandle kwelizwe. Sesikhangela zonke nje inhlelo ezikhona, yiziphi ezingani zizancedisa ukuthi kungabi lokuswelakala kwemali elizweni njalo lo mnotho welizwe uthuthuke?
Uhlelo olungasebenza inhlelo ezimbili. Oqala ngama-export incentives ayasebenza ukuthi abantu balungise into abangasithengisa emazweni. Kodwa olunye uhlelo uhulumende okumele azame ukuthi ayenze ukuthi kumele anike i-industry imali ukuthi bathenge imitshina emitsha ukuthi i-production i-boostwe lapha eZimbabwe.
Lowo ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxelaye eseHarare. Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya udaba lwePanama Papers oluveza amagama abantu abachatshisa izimali zabo kwamanye amazwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umeya obikwa elenkulumo engavumelani labaningi wakwale Philippines ubikwa ekhokhela ngamavoti kukhetho lokudinga umongameli olokuqhutshwa namhlanje. Impumelelo yalolu khetho isikhona iveza uMayor Rodrigo Duterte wedolobho leDavao City ekhokhela ngamavoti aphindwe kabili kulaka Maroxas ancintisana laye. UDuterte oleminyaka edlula amachumi ayisikhombisa ubikwa elenkulumo ejekileyo njengesinothi seMelika laso esidinga ukuncintisa kukhetho lukamongameli uDonald Trump. Iziphathamandla zakwale Canada zibikwa ukuthi ingozi yemililo yeganga iqhamuke kulelo lizwe kuliviki edluleyo isisibanga neno. Limlilo iqhamuke esigabeni se-Alberta ngentshonalanga ele Canada yadala umonakalo omkhulu, imuli eziningi zatshiselwa imizi zasala zingasela ndawo zokuhlala. Okwamanje sesilitshiya ezandleni sika Chris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
elingali tshona njani izilukandaba mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedethe okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
Ngiyabonga mnumzana Chris
ungasitshela ngodaba lolo silizwayo ukuthi inyamazana sezithwalise abantu nzima edethe la
Ah, zisithwalise nzima indlovu kunje so amalanga wonke nga u7 sechayile sesisuke ezinjini sesizama ukuzincamekela etareni lapha hayi indlovu zisithwalise nzima singakwanisa ukuthi sikotshe indlovu engelamagaba asiyenze umsindo mbayi mbayi futhi inguluwe zeganga lezi abazithi ingurungundu lazo ziyabe zisithwalisa amagaba avuzayo la
bona bathini abe Parks and Wildlife abaliphathisini
lavana kulalo incedo ake bathi bangathi dalalo imsebenzi ungakuba ngokufaka i-report nje but there is very little they do to an extent yokuthi ungathi umelele bona kutho ukuthi khonoko okulutshwane kusemasimini kuyasina kudliwa le nguluwe zangikona kumbe le ndlovu zangikona asikatholi uncedo okuvela kwabe-parks sisale sithole uncedo kumnumzana uDumisani Slanda unguide ngesi sikhathi uyakwezi yethu sele lo mbhobho zingazinezi ziyabaleza
zona izakhamizi azizami na ukuthi zibulale kumbe ziyethusele indlovu lezo
ziyazama ukuyethusela khonoko nje ukuyethusela la magaba but ukubulala phela ungabulala uyabesumlandu le-national park so kuyabe kungayenzi ukuthi uzibulale ngaphandle bona labana abanikwa amapemithi okuyenza khonoko bengalizwela bebuye bezobulala especially inyamazana njengendlovu
njengoba usitsho wena ukuthi ziyangena lasemasimini kanti abantu balima ngaphi khonapho emasimini
abantu nga uke wahamba lo mgwagwa osuka ku-main road o-ecross date osiya e-Wange National Park entshonalanga kwangkhona yiko lapha abantu balima khona even edete enkomponi abantu balamasimi but lo nyaka abayenelisanga ukuthi belime because izulu lalingekho but nxa sisuka umsubulo wedingani yehle uze uyobamba idete kobo makwandara loop emagoli ngali magoli yonke kunabanye bale mizi iseduzane letala yiko lapha batwarisa khona inzima lenyamazana zona lezi
manje njengoba usitshona ukuthi abantu emasimini kungani kuyaphazamiseka kutsho ukuthi ukudla-ke kuyatholakala khona ukudla emasimini
ukudla okukhona uyana ukuthi ama-crops amaningi atsha but khonoko kwasivayo khonoko abantu bazama ukuthi bebona ukuthi bengathora one or two things kungabachova okweviki ezimbili ezintathu kumbe okwenyanga yonke but yana ukuthi inyamazana indlela ezenza ngayo ukuthi ungayekele ukulala ukangele definitely akulalutho ozaluzuza abantu bazathola nje okulutshwane khonoko kwasurvive ilanga
hhayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
kade ngiyabonga ukukhuluma lani emsakazweni we-studio 7 balaleli bezimbabwe ngisithi nje ngenye yomlimi ngasiphathisa sisurvive i-drought yona leyi
hhayi lathi sibongile ube lelangelihle
ngiyabonga kanti
lo-ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba igama lami nguChris Gande lilayo
Sibonge uChris Gande we-Studio 7 obesethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba Omunye wabangene kuhlelo lweMandela Washington Fellowship, umnumzana Thobelihle Moyo uthi ulwazi azaluthola phansi kwalolu hlelo uzalusebenzisa ukuthuthukisa ukusetshenziswa kwamadola kwamandla esola elizweni. Umoyo ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abangamachumi ayisithupha abaza eMelika ukuze qhuba izifundo emakolitshini achiyeneyo ngenyanga ezayo. Umoyo uxoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Ngilamakhampani amabili engiwasebenzelayo
eyokuqala ithiwa yiGxila Consulting. Siyakonsulta, sitshela abantu ababefisa ukwenza ama-project abo awesola lawo ebiogas ukuthi bangawenza njani kahle ngendlela engaduliyo, futhi lokuthi ama-project bangikhona siwadizayine kuhle. Then ngingu-director futhi we-Solartech Africa, eyikhampani e-install ama-solar panels, lama-solar irrigation schemes, lama-solar street lights nje koBulawayo lakwezinye izindawo nje.
Ukubuya eMelika kuza kuphathisa ngayiphi indlela?
Ukubuya eAmerica kuzani i-chance yokuthi ngihlangane labanye abantu abatsha abangu-1000 abavela kwamanye amazwe akhona apha e-Africa, lokuthi sichathikelane ulwazi ngokuthi bona benzani ukuthi bathuthukise indawo zabo. Njalo ngizathola isikhathi sokuthi ngifunde ukuthi singathuthukisa njani amabhizinisi ethu awe-renewable energy lapha eZimbabwe, ukuze abantu beZimbabwe labo benelise ukuthola i-renewable energy, ngoba ungakhangela about 55% of the population here eZimbabwe ayila access to reliable electricity. So ngiyafunda about better ways of ukuthi abantu bangathola njani amandla angalimaziyo i-environment yethu ngendlela aphekwa ngayo.
Nxa lifaka amasola lapha, abantu abaliqhathayo kakhulu ngabasemaphandleni, ngabasemadolobheni kumbe kuhlangene nje?
Kuhlangene nje, ikakhulu kulezi nsuku abafuna amasola kakhulu ngabalimi abaningi ababefuna ukwenza amasola irrigation systems abo, ngoba kulezi nsuku amagetsi atholakali emakhaya le. So they now prefer ukuthi basebenzise isola ukuthi bathelele izilimo zabo.
Uzabe ukuliphi college?
Ngizabe ngise-Rutgers University eNew Jersey.
Oqhuba zona izifundo ze-renewable energy?
Iye, ngizabe ngisenza okuthiwa yi-business and entrepreneurship, but with a focus kakhulu on energy. Njengoba ukwazi ukuthi u-Obama, one of his big projects akhe yilana ethiwa yi-Power Africa. So this time around eRutgers University ufake abantu abafuna ukuthuthukisa amabhizinisi ahambelana lokwe-energy e-Africa.
Lo umnumzana Thobelihle Moyo, omunye wabasakhulayo beZimbabwe abangene kuhlelo lweMandela Washing Fellowship lonyaka, ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Amapholisa eBotswana athi asephezu kokucubungula udaba lokubulawa kwaye isiphathamandla senkampani yeZimbabwe unkosikazi Shingayi Dliwayo obulewe kabuhlungu kulelo lizwe duze lomngcele wePlumtree. UMartin Gwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumisa amapholisa eBotswana umnumzana Dipepeko Mutube utshele iStudio 7 ukuthi baqhubeka becubungula udaba lukankosikazi Dliwayo kulandela ukutholakala kwesidumbu sakhe duze komngcele wePlumtree ngempela viki. UMutube uthi akukaveli okuningi ngemfa kaDliwayo noma nje ebikwa wabizwa ngabantu eBotswana ukuzokhulumisana ngebhizimusi. UMutube uthi abakalandeli umkhondo ukuthi ungabe kulabantu abaselomkhuba wokuhuga abantu bebayenga ukuthi bababizela ukuzokhuluma ibhizimusi bathi bengafika eBotswana Papa Bulali endleleni.
I can't remember. I'm not saying it is the first incident. I can't remember for now. The investigations are still on.
UDliwayo ubikwa itholakele ebotshelwe esihlahleni ebotshwe konke izandla lenyawo. Amapholisa weZimbabwe abikwa esefikile ukuzoncedisa ekucubunguleni lolu dabo bebambene izandla nabanye babo abeBotswana. Amaphephandaba amaningi ikakhulu aweZimbabwe abike ukuthi sekusesatshelwa ukuthi sekulezi kliwe ezinxusa abantu kwele Botswana zithembisa ukukhuluma ngezebhizimusi kanti inhloso yibugebengu. IStudio 7 izame ukubamba umeli weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Thomas Mandikora, kodwa iofisi yakhe ithe akekho elizweni okwamanje, njalo kula umunye ongakhuluma lentatheli izindaba phezu kwalolu daba. Iningi labeZimbabwe liveze ukukhathazeka njalo lithele lithidibele ngalesehlakalo elizweni lokuthula elifana neBotswana.
Kuyethusa kakhulu ukuza indaba lezi. I think the way esizwe kuthiwa umuntu lobulewe ngayo, it's so shocking. And on top of that, khangani kulama-reports okuthi khona it could be part of ama syndicates mbela kulabantu ababizela abantu ngapha bebabulale, into esabisayo kakhulu.
Kuhlala kubikwa ngokuqonga kudalwa amacala amancane okuntshontsha lokunye ezigabeni eziseduze lomngcele weZimbabwe, kodwa amacala okubulala engavamanga. UDliwayo ubedabuka eNorton njalo utshiya abantwana abathathu. NginguMartin Gwenya wendaba seStudio 7 ngisabulongele Botswana.
Ayike isikhathi savumi kuba siqhubeke sisonke kodwa singeke ehlukani ke sikhangile inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamuhla. Kwenziwa inkuthazo yokuthi osikomichi bemandebeleni baphumele indlela engasiza abasinda kumbhoqazo wegugrawundi ukuze bathole ingwalo zokuzalwa lezithupha. Umthethandaba weHigh Court ulahla isicelo sikamnumzana Bernard Manyenyeni umeya weHarare esokuthi yabuyiselwe emsebenzini ngokuphangisa. Amapolisa eBotswana athi aphezu kokucubungula udaba lokubulawa kwayisiphathamandla senkampani eZimbabwe unkosikazi Shingayi Dliwayo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.